Vatoreswa Miko navamugabe ndiva Jora Mugumbo avo vagadzwa segurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu avo vatsiva vaObert Mpofu avo vaitwa gurukota rinoona nezvekuvandudzwa kweupfumi vamakosini Hlongwane vanomirira mberengwa East muparamende vaitwa gurukota rehurumende risina bazi rarakamirira uye vanga vari gurukota rinoona nezvekuvandudzwa kweupfumi vaSimon Kaya Moyo vaitwa gurukota rinoshanda riri muhofisi yemutungamiriri wenyika vachiona nezvezvirongwa zvehurumende kana kuti policy coordination vaAbednego Ncube ndivo vaitwa gurukota rinoona nezvekumaruwa uye vaChristopher Mushowe vanga vachiona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema ndivo vagadzwa segurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko muzukuru wavamugabe vapatrick zhuwao vagadzwa kuve gurukota rinoona nezvevechidiki pamwe nekuendeswa kweupfumi kuvatema vagumbo vanoti vafara zvikuru nekugadzwa kwavaitwa segurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vachiti vanzi navamugabe vashande zvakasimba kugadzirisa migwagwa yemunyika iyo yazara makomba
Notenda, ndakatarisira kubasa randapiwa kuti ndiite naPresident pazuva ranhasi ndoritarisira kuti rinobva pachirongwa chatakati Zim Asset separate kana kuti segovernment
Vatapiwa matangaidze avo vagadzwa semutevedzeri wegurukota rinoona nezvevashandi vati vane basa guru rekubvisa mazita evashandi vari kubhadharwa nehurumende asi vasingashandire hurumende yacho kana kuti maghost workers
pane nyaya dzakawanda dzevashandi dziripa apo iko zvino pane mutemo mutsva the Labour Amendment Act yakapinda iyoyo tinoda kuitarisira kuti tibatsire vashandi
Vachinga Dhuve vanomirira makokova muparamende vagadzwawo semutevedzeri wegurukota rinoona nezvevaimbova varwi muhondo yerusununguko amai Berita Chikwama vaitwawo mutevedzeri wegurukota rinoona nezveminda vaEdgar Mbwembwe vakaitwa mutevedzeri wegurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vaOvedhimwa Muguni vakaitwa mutevedzeri wegurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaChristopher Chingosho vaitwawo mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaAldrin Musiwa vaitwa mutevedzeri wegurukota rinoona nezve utano uye vaimbova gavhuna mudunhu rematebeleland south amai Tokozile Matutu vaitwa mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vamichael madanha ndivo vaitwa mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu zvichakadaro mutauriri webato guru rinopikisa remdc inotungamirirwa navamogeni tsvangirai vaObert Gutu vashora zvikuru kudomwa kwemamwe makurukota
zvinoshamisa chaizvo kuti panguva yatiri inei yokuti nyika haina mari nyika iri murima haina magezi vana vechikoro more than 50% havasati vaenda kutemi yechitatu nokuti vabereki vakashayiwa mari yemafii
mashoko aya atsinirwawo nemutauri wemdc inotungamirirwa navawelsh mencuve vakurawo nechiwai
tinoti kuwedzera matambudziko mukati menyika nokuti vamugabe vari kuwedzera vanhu vasina zvavanoziva vanhu vasina zvavanogona vanhu vane mbiri yokukonewa makore ose
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute vaprosper chitambara vatiwo nemamiriro akaita upfumi zimbabwe haikwanisi kubhadhara vanhu ava
handemuti necapacity yenge tichibhadhara vanhu ese ava i think tachoda kuitwa kutodzikisa kutoderedza nhamba yemaminista
vazhinji vevanhu vagadzwa nhasi vanhu vanonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari muchikwata chezanu pf chinotungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa kugadzwa kwaitwa vanhu ava kunotevera kudzingwa kwakaitwa vaimbova nezvigaro izvi muzanu pf uye vamwe vaive nezvigaro izvi vakafa ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi